Vamwe wagari vataura neStudio 7 vati gungano rezitaitf raiva pamukana wekuti vaende nemhuri dzavo kunoona zvakasiyana siyana, asi vati mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezvepfumi ave kuita kuti vasaona kukosha kwechiitiko ichi. Mumwe weavo vataura neStudio 7 ndemumwe mugari uyo angozvidoma nezita rekuti amaita onga. Amaita onga vati ZITF iri kuuya panguva iyo vari kutotemwa nemusoro kuti vabatanidze mari yekubhadharira vana vavo chikoro sezvo zvikoro zviri kuvhurwa svondo rinouya.
Kare kwedu yaive yakakosha chaizvo pakalenda redu kune isu vanhu nevana vadiki, asi yakanyanya kukoshera ikonomi yedu. Iye zvino nemamiriro aita ikonomi kuti tingati vanhu vakawanda vanokwanisa kuinda kutrade fair, handione zvichidaro. Ende iye zvino zvanyanya kuoma nekuti yatarisana nekuvhurwa kwezvikoro. Tiri kumhanya mhanya kugadzirira nyaya dzemafizi, kutengera vana mayunifomu.
Mumwe womugari muzvare Clara Moyo vati vanosenda nevana vavo kutrade fair, asi vati pari zvino zvinhu zvakavaomera vakatsinirawo kuti vari mushishire kutsvaga mari yechikoro yevana vavo.
Ndinosienda nevana, asi this time handisi kuenda kutrade fair nevana nokuti zvinhu zvakatooma. Tiri kutoti beta titoshandira mari yeschool fees pano kuenda kutrade fair.
Vatai pane imtadza vaimboshandira imwe yaive kambani hombe yaigadzira mbatya muvulawayo asi yakazovhara. Vamtadza vati vaive mumwe wevashandi vekambani iyi vaigara vachienda kutrade fair kunoratidza zvinhu zvaigadzirwa nekambani iyi. Vamtadza vanoti ivo semunhu ave kuedza kutangawo kuzvishandira pachavo vega, vanoona gungano rezitf rakakosha sezvo richivapa mukana wekuwana mazano ebhizimisi kune vamwe.
Pana pandauyawo semunhu aruda kutangawo bhizinesi rake, saka ndiruda kuona kuti ndingawanawo here idea yekuti nditange bhizinesi rangu, uye kuti ndione kuti ndingawanawo here maclients anozondiita kutiwo bhizinesi rangu ribudirire. Saka tirikungosanganawo nevamwewo vakasiyana siyana tichishare maideas nekuita networking yekuona kuti tinosumukawo seiwo muzimbabwe.
Mumashoko avo kuvatapi venhau nhasi muvulawayo, sachigaro wezitf vave kitemba ngomo vati kunyange hazvo mamiriro ezveupfumi munyika asina kumira zvakanaka, vari kufadzwa nezviratidzwa zviri pagungano rezitf regore rino vachiti zviratidzwa izvi ndezvemhando yepamusoro kupfuura mamwe makore mashoma apfuura. Gungano rezitf richavhurwa zviri pamutemo nemusi wechishanu, uye mutungamiri wenyika yetogo vaforin nasibe ndivo vachange vari munyarikano pachiitiko ichi. Ndakamirira Studio 7 muvulawayo, ndini Taurai Shava.